Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 21 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi ri muchirongwa chedu chanhasi. ZESA inoti yave kutatarika kubhadhara zvikwereti zvopa kuti magetsi arambe achidzimwa dzimwa. Vaimbova mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havafaniri kuitwa sachigaro weSADC sezvo akatyora zvibvumirano zvesangano iri nekubirira sarudzo. Asi vehurumende vari kuramba vachiti havo sarudzo hadzina kubirirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZESA inoti ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni maviri ekuAmerica kusanganisirawo zvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million kune nyika dzainotenga magetsi dzakaita seSouth Africa, Mozambique neZambia. ZESA yatendawo kuti magetsi ari kudiwa munyika akwira zvakanyanya kudarika makore ose kusvika pazviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 megawatts pagore nekuda kwekuvhurwa kwemakambani ezvicherwa akawanda. Izvi zvabuda izvaziviswa kudare reparamende nevakafanobata chigaro chemukuru wekambani iyi vaEliab Chikwenere vachitaura nekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto. Mukuzeya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Dambudziko reZESA harina kutanga iko zvino. Dambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe harina kutanga iko zvino. ZESA ikambani yanga isingavandudzi michina yayo. Ikambani yanga ine uori wakawanda. Ndofunga itori nawo uori huri kukonzera kuti vasakwanise kunge vachibhadhara zvikwereti izvo. Asi Zimbabwe inoda kuti pave nema project zakati wandei anechekuita nekugadzirwa kwemagetsi.
Zvino poitwa sei kuti pagadziriswe dambudziko iri?
ZESA inofanira kusiyana nenyaya yehuori. Ndinorangarira muna 2012 Controller and Auditor General vachiti ZESA yanga yabhadhara 4 million kukambani isina kuzounza zvacho zvanga zvabhadharirwa. Saka panodiwa kuti mashandisirwo emari ZESA anga achitariswa. Chechipiri, pane vanhu vakawanda vari kuti dai tanga taedzawo kushandisawo kugadzirawo magetsi ari renewable tichanisa zuva iro rakatowanda muZimbabwe pane zvino. Asi maprojects aya haasi maprojects ekuti tikada kuatanga nhasi mangwana anenge akutoshanda.
Nyaya yemagetsi iyi ingakanganisa zvakadii upfumi hwenyika?
Inokanganisa zvikuru nekuti zvizhinji zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvichida kushandisa magetsi. Saka kana magetsi asiko zvinoreva kuti makambani iwawo anenge ava kushandisa peturu. Peturu inodhura, saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vachizotorirwa nezvekushandisa. Upfumi hweZimbabwe hucharamba huri padambudziko kana ZESA ikasashanda zvakanaka.
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotungamirawo sangano reCenter for Disability Rights vachitaura vari parunare muHarare naTambuka Ncube weStudio 7. Vaimbova mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukodzera uye hafaniri kutora chigaro chasachigaro weSADC pari zvino kunyangwe vaChamisa vari kutenda havo kuti rave jana reZimbabwe. Vanoti vaMnangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro gore rapera. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC muna Nyamavhuvhu kubva kuAngola. Asi SADC yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa zvakanaka zvakataurwawo neAfrican Union nevamwe vakaongorora sarudzo idzi. Asi vaMnangagwa nemutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kuramba vakatsika madziro vachiti sarudzo idzi dzakanaka dzakaitwa zvakanaka chose. Ngati nzwei vaCharamba vachitaura.
Ndikada kuti muzive chinhu chimwe chete. Usiku wazobuda ripoti yake anga ari nhumwa yeyokunze akatsvaya kusvika abuda dikita kuda kupesweda vaGood Luck Jonathan, chairman weAfrican Union Commission, kuti vatore mazwi akabuda muripoti yekatasenda SADC neEU kuti ave mazwi eAU. Mukuru weAfrican Mission akaramba. Zvinozikanwa izvozvo, akaramba.
Akati chii apa vaCharamba?
Akati ini ndatumwa neAfrican Union, ndinoteerera kuzvinobva kuAfrican Union nezvandaona nemezvangu, kwete zvinobva kune vekunze. WeACP anova chizvarwa cheAngola akatotora position yake yekutanga amwe isati atombotaura. Mwazonoona kana iri yeCommonwealth Report. Chiari kunosanganisana neAU neACP inyaya yekunonoka kudhelivhwa kwemaballot papers.
Asi ranga risiri dambudziko here iroro vaCharamba kuti mapepa akanonoka kuenda ekuvhotesa aya zeke yange yavimbisawo kuti yaizokurumidza kuendesa mapepa. Pangaitwe here sarudzo yekuti kunenge kusina mapepa? Vanhu vanovhota sei?
Chakadhinera mapepers elocal government elitigation kuenda kumacourts kumatare kwakaitwa neCCC. Kana utarisa mapepa elocal government akawanda, nekuti muconstituency imwe chete particular mumaurban areas muna mawodhi akawandisisa, zvichireva kuti printing load yemapepa elocal government yakakura kupfuura yepresidential kana kuti yemaconstituency. So you really need time, and this is exactly what they couldn't have because of the incessant litigation that came on during CCC. So in a way, CCC was working towards a self-fulfilling prophecy. They institute litigation so as to cripple my operations as ZEC in order to make sure ZEC is unable to meet its printing timeline, so as to then turn around and blame ZEC.
Ayo mashoko ava Joy Charamba murukuru yatakamboita navo vachitaura ivo kuti munhu akakanganisa nekuda kufurira vamwe kuti vanyore zvakaipa pamusoro pesarudzo dzemuZimbabwe ndi Dr. Nevas Mumba ava vaitungamira vaongorori vesarudzo vemuSADC. Asi vaMumba vanoti handivo vega vakanyora gwaro iri, asi rakanyorwa nevaongorori vesarudzo vose vemuSADC. Iko zvino tochinzwa vaChamisa vachitaura vachitipawo divi ravo.
Hamugadzi ushe munhu anenge ane chigaro cheusabhu kuchiri kunzi hachina kutorwa nenzira chaiyo chaiyo. Munhu anenge ane chigaro chaakagara cheusabhu bhuku raanaro riri kunzi rakabharuka, imaa kutora bhuku yamuchinda unoita mambo tokupa nyembe yaushe. Kunenge watova kukoniwa kusvika kuti azvinoita sachigaro ndokunge tagadzirisa nyaya dzemunyika muno. Saka nyaya iyoyo inyaya yatinofambira yatida kuti igadziriswe, yatida kuti iendeswe mberi, nekuti isu tichida kuti nyika yedu iite sachigaro. Nekuti inyika inoita sachigaro kwete munhu. Saka tinoda kuti Zimbabwe iite sachigaro. Asi ngaiite sachigaro tapedzawo nyaya dzedu, nekuti hakuna munhu anoita mambo asi ane mumba musha wakaputsika. ane raini rakapisika, ane buku rakabaruka. Buku ngaritangira simbiswa. Kuitira kuti waane buku, wochigona kunoita ishe kana kuti mambo. Ushe unogadzana. Asi kana usina kugadzwa buku, haugoni kungomuka woita ishe. Ko dzinza rabvepiko kuti ugone kugara ushewo. Ndiyo nyaya yatinayo pano yatoda kuti igadziriswe. Yakakufambira yatiri kugadzirisa. Nyika yedu inoendere zvakanaka.
Saka matima anyorera Sadhaki here nezvenyaya iyi?
Sadhaki iri kuziva nyaya iyi takanyora executive secretary ane tsamba yedu kutaura kwachiita kudai yekuti akatoda kuti vagadzire vakatitumira vachiti nyaya iyi yaiswa kumapazi akasiyana-siyana. Inyaya yatiri kutifambira yandiri kukoka vana vese vemuZimbabwe kuti onai nyaya iyi inoda kuti igadzirise nekuti inogona kupedzisira yasvibisa zita redu senyika. Topezira kuti aita kuti utachiwana hwedu senyika nekusviba kwedu senyika hutapukire uye kusviba kutapukire kuenda kunosvibisa Sadhaki.
Sika vamwe vachamisa vanenge vari kuti muri kunyanya kuisa chivimbo chakanyanyisa mune iyo Sadhaki vachiti Sadhaki aiwanzopindire kana munyika makaita sekunge makagadzikana inongosiya zvakadaro.
Munogona kuona kunge yakagadzikana. Asi nyika haina kumira zvakanaka. Pindai mumaruwa, pindai muzvikoro, pindai muzvipatara. Pindai pese pamungafungidzira muZimbabwe hamudyi rinopisa 5 million maZimbabweans ari kunze kwenyika. Zvizvarwa zvemuno zvinofanira kunge zvichishandira munyika muno moti nyika yakagadzikana. Musafarira chinhu chamuri kuona chichange chakagadzikana. Rufuse rinoita kunge pasina moto asi pasa pakazara moto.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare. Taedzawo kubata mutauriri weSADC muzvare Barbara Lopi asi vangu vasiri kudaira nharembozha yavo. Anoita mabasa ekusetsa vanhu Admire Mushambi anozikanwa nerekuti Mama V anoti ari kufadzwa zvikuru nekudaidzwa kwaakaitwa kuNew York kumusangano wevamiririri vesangano iri kana kuti Best Diplomats of United Nations. Musangano uyu wakapindwa nevanoita zvemitambo kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye naMushambi.
Conference yakanga irubata topic climate change ne mitigation vangu vachitaura nyaya yekuti izvizvi nyika dzisadziri kuafectwa neglobal warming tingaita sei kuti nyika imwe nyika iri nani vamwe vachitaura nyaya yekusima miti. Yanga ingori mumwe discussion yekungototi vanhu tirarame upenyu huri nani kunyika dzatinogara nekuona kuti tingaita sei kubudikidza nemamiriro ekunze. Kwangwine vanhu vakawanda emuso ndakatoona kuti kwangwine mamwe maminista ekune dzimwe nyika mamwe mahuman rights representative more than 38 countries vanga variko vanobva kuna Ethiopia, Zambia, maAfrican countries, manaSweden, kwangwine vanhu vakawanda.
Tinoona zvakare kuti muri muZimbabwe makawanikwa muchipiwa mubayiro nenama wekunge makaita tumaskits akafadza veruzhinji gore rino. Makatambira sei mubayiro uyu?
Mubayiro uyauya wakauya sesurprise dora shupa bekause ndandisina kuutarisira zvegore rino. Ndaingoti amen even kuenda kumaawards ndandisina kutombokwanisa kuenda bekause ndandisina tarisiro yekuwina dora chokwadi. Saka zvakaenda kunondisimudzirawo mumwoyo mangu nekundisimudzirawo pabasa. Unongoziva kuti kana ukariwa mwana ukamupa swit aane energy yekuti even ukamutuma anything anonga akumhanya chinoita. Saka zvakanondipa mashangu zvangu muchitevere ndakabva ndaenda.
Asi tinoona vamwe vabereki vanoti vana vasaite zvemitambo. Imi munoti kune vamwe vada kuita zvemaskits nezvimwe zvemitambo munyika?
Inini ndinoti follow your heart. Ende paipa panonzi ngamba saita nezvemitambo kukanga kuri kudhara. Mazuva anaya kwaane internet, kwaane social media. Taakutoraramira pamasocial media. Vana YouTube vanotibhadhara, vana Facebook vanotibhadhara. Kare kwakusati kwane maplatforms anobhadhara vanhu vanoita mitambo pamhepo. Vanhu vaingoda kuita mitambo mumaro kuti vabhadhare. But now taane maonline platforms anotibhadhara. Either vanhu varipo kana kuti havanhu havapo vari kukupai mari paground. But unonga kukwanisa kuwana mari mumhepo imomo, pana YouTube, pana Facebook. Saka tiri kutongorarama a decent life. Saka ndinongokurudzira kuti kana uine chitarinda riri mauri tishanda. Ukangotanga mitambo yauya womeka sure kuti wajoina na YouTube, wajoina na Facebook. Unotogona kutowanawo kamugove kako. Ende chazvakanakira maUS.
Anoita mabasa ekusetsa vanhu Admire Mushambi anozikanwa nekuti Mama V weMhosva TV achitaura ari parunare kuNew York naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya dzemitambo, mutambi wekuAmerica anoita zvemafilm Karen Abercrombie Anoti madzimai muZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi anofanira kuita mushandira pamwe kuti azvisimudzire mabasa avo. Mutori wedu Pasmon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Karen Abercrombie uyo ane makore 56 ekuberekwa anozikanwa zvikuru kuburikidza nemafirimu anosanganisira War Room, Discarded Things, God's Canvas nemamweo. Kuburikidza nekambani yake ye Earth Mother Entertainment, Abercrombie anonyora nekubika mitambo yakasiyana siyana uye muimbi wenziyo dzechitendero. Mutambi uyu ange ari munyika achisangana nemadzimai munzvimbo dzakaita seCelebration Center pamwe neTheatre in the Park muHarare achivadzidzisa nezvekusimudzira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chinonzi Inspire Summit 24. Abercrombie anoti madzimai akawanda emunyika ane zvipo asi vanongoda kubatsirwa neunyanzvi zvinova zvaave kuita munyika dzakawanda.
Just to encourage, lend whatever I can.
Inovakurudzira kuti vabatirane pamwe kuti vasimuke vabudirire neunyanzvi hwavagara vanahwo nekuti muno mune zvakawanda zviri kuitika zvinomwisa mvura.
Anotiwo zvakakosha kuti madzimai ari muchikamu chezvemitambo abatane kuti vagone kushandisa zvipo zvavo neruzivo rwavo kuti vave neramangwana rakajeka. Mumwewo mutambi wechidiki Dauma Chiwereva akapinda muzvirongwa zvaAbercrombie izvi anoti akadzidza zvakawanda.
The fact that atiri madzimai takawanda ndanyatsonzwa moyo wangu kugutsikana nekufara kuti kune vanhu vari kushanda kunzoko asi you are not an island uri munhu unofanira kushanda nevamwe munofanira kubatirana.
Nyanzvi yezvemitambo anoshanda kazvimirira muzvare Marian Kunonga vanoti vatambi vemuZimbabwe neAmerica vakagara vaine ukama hwakanaka.
Ukama hwemacreatives ekuAmerica nemuZimbabwe hwakabvira kare ende ukama hwakatosimba ende pari zvino tikutoona kuti huramba huchita sei huchingosimbiswa pachivanhu tinotaura kuti zvikomo zviviri zvinopanana mhute.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuchidzana neruzhinji musangano reAmerican Chamber of Commerce muZimbabwe muzvare wadzanai Chiuriri vanoti panguva ino yekuoma kwezvinhu zvichikonzerwa nenzara zvakakosha kuti vatambi vashandise zvipo zvavo kuti vawane pundutso.
Zvakanaka kuti vanhu vana kunyanya vanasikana vanhukadzi vanorume zvese vakasike kudzidza kuti iyoyo creativity yavo vanokwanisa sei kuishandura kuti igova raramo.
Zvidzidzo zvaAbercrombie zvakaitwa pasi pedingidira rinotarisa budiriro neunyanzvi hwakasiyana siyana mune zvemitambo kana kuti how to become a successful multifaceted creative. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmon Dlovu.
Nyangwe hazvo hurumende iri kuti iri kurwisa uori munyika vakawanda vanoti watopfunya chisero uchitanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Svondo rino vaive mutevedzeri wemuchuchisi mukuru vaMichael Reza vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vatungamire komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi danu iri rakonzera gakava munyika. Mugozi anezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta vari nengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere. Ngatitangei nekunzwa vamandevere vachitaura.
Nyaya yehuori semazera kuti tairamba ichienderera zvikuru muZimbabwe uye kana zvikangoramba zvakadai ikonomi isingarani zvakanaka. Nyaya yehuori inonetsa kupedza muZimbabwe nekuti vanhu vari kuita huori vacho vari kupa zvoko muhomwe nevari kutora vose vari kuda kuita huori. Saka huori hutange zvinoita kupedza nekuti hausi huori huri kubva pasimba huori hunobva kumuchiuro.
Dr. Mavaza, hanzi nyaya yehuori muZimbabwe yanetsa huri kuramba huchienderera mberi uye huori ihwohwu hunobvira kumusoro?
Aiwa, pakutaura nyaya kwao hunobvira apa ndo panorasika vanhu vazhinji. Nyika dzose pasi pano dzine huori. Huori chirwere chisingakwanisi kurapika nekungotaura. Tinobvumirana nazvo kuti munyika yeZimbabwe mafashakira nehuori. Saka chatinonyanya kufarira ndechekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vari zvakare mutungamiriri wehurumende vaona kuti aiwa, hatingarambe takangogara takatsika madhaka nekusva kusviba. Tinombofanira kufamba togara pasi togadzirisa nyaya dzehuori
ndokusaka vakagadzira iyo vachingopinda musimba musangano kana kuti bato rinoona nezveuori. Saka mai machinda moyo pavakapiwa chimwe chigaro pakasara pasina munhu ndokusaka paiswa vareza nhasi. Saka zvinoratidza kuti simba neushingi nekuda kurwisa uori hazvina kupera muropa ravamunangagwa.
Vamandevere, hanzi uori huri kurwiswa pari kutoonekwa kunzi paiswa rimwe soja idzva vaMichael Reza kurwisa uori munyika. Munoti
ndoda kuongorora kutaya Reza noona taya Reza vangopinzwa apo pasina kana mainterviews aitwa ekuti tiona kuti munhu anonyatsokodzera kuti nge aripo ndiani. Hongu vareza vanga vari vasvuku zvikuru patichiona kuti mumbiro yemutemo munhu anofanira kunge achiapenzwa kunge ari pabasa iri kana achibva kumaguta anofanira kunge ari munhu ava nechinzvimbo zvinokwanisa kuti aite judge nehigh court kana wesupreme court. Nevati vareza panyaya yechibheka munhu muduku zvikuru hatingati bheka duku kuti chinzvimbo chavapiwa neshangu dzavanhu vapfekedze. Ndiona sekuti pakanganisei hongu vanga vanga vari muchiiina basa ravo kana vanga vadzina basa ravo asi shangu dzavapfekedzwa hadzienderani navo havana chiremerera chatinotarisira munhu anopiwa chinzvimbo chikuru sechinzvimbo chavapiwa.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza, pindurai tinzwe. Hanza shangu dzapiwa vareza ihombe.
Hongu mutemo unoti afanira kunge vari munhu aikwanisa kuitwa judge dai zvaigoneka. Asi mutungamiri wehurumende pane matarisiro avaita vakaona kuti aiwa tinoda munhu akaita savareza vaende mberi nebasa iri. Chinokosha hakusi kungoita zvinodiwa neruzhinji asi kuita zvinoita kuti ruzhinji rufare nekubvisa uori munyika. Tinoda vanoshanda vanotsika pasi nekumhanya kwete vanobva vanyura pavanenge vaitwa. Saka vareza munhu anotumika musoja wekuti kana ukakuti mhanya neuko vanoenda vachita basa.
Vamandevere,
apo ndinoona pane challenge. Saka ndichiti kuvapo kwavareza nekuremekedzwa kwavanenge vachiitwa munyaya dzemutemo havana chiremerera nekwanisa kunge vari pachinzvimbo chavanacho.
Dr. Mavaza, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa kupedza uori?
Tinokodzera uori kusarongeka mumabasa muhurumende nenzvimbo dzakasiyana siyana. Tinokumbira kuti varidzi kana vagari vari mumabasa rongekai. Vakarongeka hakuna anouya kuzokupa mari yekuti ndingapindire here pamutsara apa.
Vamandevere, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa nyaya dzeuori?
Ndinoaekuti vanoita zvemapindirwo enyika ngavange vane chido chaicho chekunyika uori.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaMarufu Mandevere vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuGweta vari nengwe ZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kunetsana kunotyisa panyaya yevapoteri iri kuenderera mberi pakati pehurumende yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nevebato remaRepublicans vanotungamira dunhu reTexas. VeTexas vari kuti ivo vari kuda kusunga vose vanoedza kupotera muAmerica wovadzosera kuMexico. Izvi zviri kurambwa nehurumende ichiti zvinogona kuguma zvoita sepane rusarura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata Gweta vaEmmanuel Ncube Sox.
Muchidimbu SB4 mutemo mutsva wakaiswa muno muTexas unoita kuti ive mhosva yemunhu kuti apinde munyika mumugano weTexas neMexico achishandisa nzvimbo isingabvumirwe isiri pamutemo. Kana mupurisa achiona kuti ane umbowo hwekuti munhu akayambuka kupinda muTexas zvisiri pamutemo, munhu iyeyo anogona kupomerwa mhosva yeclass B misdemeanor. Iyi imhosva inotakura chirango chekusvika mwedzi mitanhatu mujeri. Iyi imhosva inenge yakatarisana nemakore makumi maviri mujeri. Ndiyo SB4 mutemo wakadzikwa necongress yemuno muTexas and ndiwo mutemo watiri kutaurwa nhasi nemazuva apera aya tichiti mtemo uyu wakaiswa pa appeal nema groups akati one day and iko zvino fifth circuit ya tichimbo mirai kuimplementa mtemo uyu muchidimbu ndio SB4
munofungei nemtemo we SB4 uyu uye chi chamuno shika pauri
ine ndinoona kunge nyaya ye SB4 iyi nyaya yekuti inokwanisa kuzoenderera yozara kune dzimwe nengo dzehurumende dzefederal government. Nyaya ichaendera mberi nekuti pane mamwe mastates vakatotarisa vakamirira kuti vaone kuti vemutemo vema Supreme Court vanoti kudii nenyaya SB4. Zvikanzi SB4 ngaiendere mberi, ndinoona kunge mamwe mastates vachange vachitarisa izvozvo voti nesuwo mudunhu redu tave kuisa mumwe mutemo unofanana neSB4, unokwanisa kunge wakasiyana mune dzimwe nzira but uri mutemo wokubata vanhu, wokudzivirira vanhu kupinda nevekudiporta vanhu, kudzinga vanhu vanenge vapinda zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Sox vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbonzwa pfungwa dzenyu vateereri.
Ndoda kumbotaurawo nezvababa ava vanonzi vamunangagwa. Dai vari vamwe vambosiyirawo vamwe. Tatambura Zimbabwe yafa. South Africa tiri kudzingwa kumusha kuna mabasa. Kana watoenda kumusha unoshaya kuti uenda papi. Zvinhu zvakaoma, muzvitoro hazvitengeki.
Haiwa shaone kuti matare edzimhosva ndeezanupevhere. Chiso chachamisa chinongoshandiswa nachavangozva. Vanenge vakatongomirira kuhwa kuvakuru vacho vezanupevhu kuti ngachirega kushandisa. Kana vasina kupuwa dhesizeni nevakuru vezanu, anongoramba achichishandisa. Ende matare edzimhosva hapana zvavangadhizaita because ndevezanupevhu. Vanenge vakamirirwa vakamirira kuhwa kuti zanupevhu ichati chii. Kana ZANUPF ikati ngaachirega kushandisa ndubu matare dzemhosva ndopoudza chavakuti ichirega kushandisa. Kana vasati vaudziwa hapana nyaya, vanongoramba vachingochishandisa. Vagara zvematare dzemhosva zvaya ndovanotonyanya kumwa mitoriro nezimbwaka ivavo.
Ndine mubvunzo pana Munangagwa naMinister of Transport kuti vari muZimbabwe here kana kuti vane kwavakaenda kundoshanya. Munangagwa sei asikabudiwo pamhepo achichemawo pamwe chete navamwe kufa kuri kuita vanhu murodhi, iye achitaura kuti marodhi akanaka. Minister of Transport anofanira kusvika paitike njodzi ipapo. Ndozvinoitawo munhu anozive chivanhu, kwete kuti vava mumasofa kana mudzimba mavanenge aenda navakadzi vavo. Ivo vakadzi vavo varwadziwo mwoyo here vachi dzovanhu ari kufa? Chii chinoita kuti varegerewo kutuma varume vavo kuti vedue indaiwo mundochema pamwe chete navo?
Ndoda kutaurawaka panhau yepolitics yekuunited states of america kuti between vajoe biden navadonald trump kuti hasi zvinhu here zvamunoona zvinonyadzisa kuti munhu ane makore 81 ora kutoti na 82 years arikudodzokera futi muofisi. Zvatakamboona zvakaitwa narobert mugabe kumashuro. Nyika tinoti nemukurumbiro wedemokraraka ivo pachavo vanhu vachiseka matungiro enyika yemuno muafrica kuti africa inotongwa nechemberi kana hakunawo here ichidiki vanenge vaida kupindawo matungiro enyika. Saka tofiirawo kuti maybe vadonald trump pamwe nemakore avo achinani vakwanisa kutonga vakapinda muofisi.
Hurumende yezanupiefu matakanyanya, inoita matakanyanya. Haasiri vanhu vachakwanisa kuvaka nyika. Vanongobira zvavo maelection vachiti ndo vanofanira kugara, ndo vanongoda kugara varipo pachigaro, but zvavari kuita chaichaizvo hapana. Isu vacho tiri kushungurudzwa kumamisha uko, tiri kushungurudzwa, tiri kushungurudzwa. Vana mai vedu vari kushungurudzwa, vari kungomanikidzwa kuita zvavasingadi. Kutangira kumavhoti vaingobatwa maoko vachinzi vhoterai pazanu. Hazvini izvozvo hazvitinakidzi, izvozvo hazvitinakidzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musi vakanganwe chirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable, apo tiri kutarisa nenyaya yekupiwa nomba yemheta makumbo kana kuti yepolio kuri kuitwa vana munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndino yo Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku izika